Ini ni marvelous mhlanganya huye ndishithi hey no misoro yena uzedu dzanasi chitatu gumi guru 17 2018. Tsvakirizo yezvakapa kuti vanhu vapfuurwe nemasoja vachifa musi wanyamavhuvhu 1 muHarare inopinda muzuva repiri. Commission iri kutungamira hurongwa uhu ichinzwa humwe umboo kubva kuvanhu. Tisakupaiwo maonero enyanzvi pamwe neveruzhinji pamusoro pekomishen iri kunzwa humboo wezvakatora nzvimbo musi wanyamavhuvhu 1 apo pakapfuurwa vanhu nemasoja, vamwe vakafa, vamwe vakakuvara. Mapurisa mumasvingo anosunga vanhu vari kuita basa rekuchinja mari pamisika mitema, kuchitiwo vamwe vakasungwa kuchinhoi nezuro vachipomerwa mhosva yekutengesa mari pamusika mutema, vamiswawo mudare nhasi. Muchikamu chedu chinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika cheLivetalk Diaspora Forum, nhasi tiri kutarisa matano anonzi ari kutorwa nemapato ezvematongerwo enyika muSouth Africa nedzimwe nyika ekuramba vabva kure. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930 6040 ne 15460 kHz pashort wave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930 7270 ne 9885 short wave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.